za ki ngori ta urunga wekutima citizens vange vachisarudza avo vachazinga vachivamiririra kumakanzura vachazinga vachivamiririra kuparamende saka paurunga hwedu tapedza asi muno kuti mureulawayo panga pachitova macocas vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimiririra kudare paramendi nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kudiwa
saka vasarudzwa kuulawayo ndevanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo
haiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nekuti maitiro edu tinenge ichita zvinhu izvi paward level saka zviri paward level constituency inenge ine mazi mairi matatu mana so tichiri kuhorengedza tozokudzivisira nesumakongo wangu mazhonga
matunhu api kwamaa kuenda mabva muulawayo nhasi
tichazenge tichikuzivisai nkomajonga tabva muulaya toenda kutu tikatinge tapedza dzonga takadai tinogara pasi toutungamiriri toona kutoenda papi tingoona kana taa kutoinda ikoko munoziviswa moende tomanasa tikuzivisai kuti tapa
tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhu uko
ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota kumaby elections achiandotiwa madzimani zita ravo roshaikwa zvetinofanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota vese vakatera mazita vanofanira kunge vachivhota saka tiri kuenda kumatare edzimosva
saka munoitarisira kuenda kumatare riini
pasvondo ratiri kubata patinenge tichikuzivisai mukomajonga nekuti nyaya yekuendakumatare haisiye kuvamba haisiye kuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikangwa nenyika yose kuti ndomatanho aakutogwa nebato ravo iro richazenge raatungamirira nyika kutanga musi wa 23 august gore rino vatamisa va vatigadzirei nyika
saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira
takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachita vota inspection tikatumira mafomu zvekuti vanhu vanga vachisina sobvati maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga vachizosumudzira nyaya iyi vachiendesa kumatare edzimosva.